Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 30/10/2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions riri kushamiswa kunzwa hurumende ichiti iri kuenderera mberi nokuwedzera vashandi vayo mari nezvikamuzana kubva muzana pasati pava nechibvumirano nevashandi. Sangano reProject Vote 263 rinoti nhengo dzaro dziri kushungurudzwa padzinenge dzichibatsira kunyoresa vechidiki kuti vakwanise kuvhota. Rimwe gweta rinoshora nzira dzinoshandiswa mukupa vanhu mukana wekubisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti riri kushamiswa kunzwa hurumende ichiti iri kuenderera mberi neurongwa hwekuwedzera vashandi vayo mari nezvikamuzana kubva muzana asi zviri mumadhora emari yemunyika ipo pasina kuwirirana pamusangano weNational Joint Negotiating Council wavakapedzisira kuita musi wa 17 mwedzi uno. Mutevedzeri wemunyori wesangano iri vaGibson Mushangu vanoti chavanoziva ndechekuti havana kusainirana kuti vawirirana. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nava Mushangu.
Zviro kwazvo sezvizvarwa zvemuZimbabwe takanzwawo gurukota rezvemari vamutuli Nqube vachitura mashoko avo ane matanho ane chokuita nezveupfumi hwenyika. Zvizhinji hatina kubatikana nazvo nokuti zvinongobata nyika yose. Isu pedu patakazopokana napo ndepevashandi vehurumende apo takaona takuramba tichiwedzerwa zvikamu zana kubva muzana zviri zvemari yemunhu yatakanga tabvira tayambira nekuudza hurumende. Sangano wedu watakapedzisira kuita weNJNC tichiwirirana isu kuti hataizovatarisira kunge vachidzoka nechikamu ichochozve pahurukuro nekuti mari iyi takabvira tairamba zvakazara pamusangano watakanga taita. Saka kutarisira kwedu kwataiita kusangana nehurumende pachishanu chapfuura chikazova chipiri zvechapfuura tanga takatarisira kuona hurumende ichiuya nemumwe muhoro unobatika unova wemari yekunze yeAmerica iyo yatakanga tawirirana uye takabvira tichishuvira kunge tive nayo. Saka takazonopokana pane izvozvo uye zvizhinji zvakataurwa negurukota rezvemari zvinova zvezvimwe zviri kunze kwemari zvetingadzitingapiwa zvakaita sedzimba nezvimwe zvakasiyana siyana izvo hazvisi zvitsva takagara tichingozvinzwa tichingozvitaura nezvazvo. Tangomirira kuona kuzadzikiswa kwazvo nokuti tikazvitarisisa zvava nemakore akawanda tichitaura nezvazvo.
Tiri kuona hurumende iri kuramba ichienderera mberi kuti iri kukupai zvikamu zana kubva muzana zvemari dzichawedzerwa pamihoro yenyu. Makasainira here mari idzi?
Isu patakapedzisira kuita musangano weNJNC takanga taramba chose kutambira mari iyoyo uye hatina patakanyorerana. Kana hurumende ichinge yaona zvakafanira hayo kuenderera mberi ichipa mari iyoyo zviri kwavari nokuti ndivo varidzi vehomwe. Asi isu tinenge tongoona sokuti dare reNJNC razvidziwa zvakanyanya nokuti zvose zvine chokuita nemashandiro edu nemihoro yedu zvinofanira kuva chisungo chemapoka maviri hurumende nevashandi towirirana tonyorerana pasi zvinhu zvotanga kubhadhawa. Asi kana hurumende yasarudza hayo kuita izvozvo zviri kunze kwesungano yetinofanira kunge taita kuNJRC aiwa zviri kwavari kufuga nokuwarira gumbezi ndo vakaribata.
Kana musina kutambira mari idzodzi dzakaiswa nehurumende, matanho apa hamuchatora tichiona kuti hurumende inenge iri kutoenderera mberi nekuda kukupai mari idzodzi.
Isu hatina matanho atati tatarisira kutora pari zvino nokuti tichi kungotarisira kuti hurumende iri kutodzoka kumusangano watakamirira. Isu sekubva kwatakaita pamusangano watakaita nehurumende takatotarisira kunzwa hurumende ichiti muboka reNGNC riri kusangana mangwana kana kuti kusvira mangwana nokuti zvese izvozvo zviri mumaminitsi edu atakanga taita. Saka izvo zvakaitwa zvakaitwa hazvo zviri kunzwe kwezvatinotarisira zvedare redu reNGNC. Takatorimirira kuti tirione tiite musangano wedu wechipiri tibva tazoita donzvo redu rinobva ipapo mushure mekunge taita musangano weNGNC.
Mutevedzeri wemunyori wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano revechidiki reProject Vote 263 rinoti riri kushushikana zvikuru nekushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzaro nemapurisa kana dzaenda nevechidiki kunonyoresa kuvhota kumahofisi eZimbabwe Electoral Commission. Mukuru wesangano iri vayangason Matete vanoti nezuro nhengo dzesangano ravo dzakambochengetedzwa nemapurisa kuBulawayo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa. Asi mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata vaMatete.
Nhengo dzedu dzakange dzaenda navanhu zvinonyatsa kuvhota muguta reBulawayo vevapa zvifambiso. Vamunoziva kuti kunowanikwa mahofisi eZeki kure nekunogara vanhu. Saka tainge tapewanhu chifambiso chivaende kunonyatsa kuvhota. Saka tapedza vanhu vapedza vanonyatsa kuvhota taakuda kuti vanhu vachipinda mudzimotikari kuti vadzokere kudzimba dzavo. Saka nhengo dzedu dzakatanga kutora mifananidzo yevanhu vanga varidzisa kuvhota. Zvatinochicha mazuva ese kuti tinoziva kuti vanhu vatinenge tichishanda navo vazive kuti taita basa nemazvo. Saka tiri vari pakati pekutora mifananidzo iyoyo ndopakauya vanhu veZimbabwe Republic Police vachiti hazvibvumidzwi kunge munge muchibetsera vanhu muchipa vanhu transport yekunorizisa kuvhota uye nekutora mifananidzo muri pamahofisi eZeki. Ndokubva kuvatora nhengo dzedu vakadzisa muchepi mutari mahofisi eZeki kefetarapisa mutari paclinic eZeki vachiti vazotransfera kuita nauko Harare kuBulawayo Central Cell. Ndokubva tafonera magweta wedu akaenda ipapo pavange pana mapurisa vakanotaura nemapurisa for about 1 hour to 2 hours vatora vese. Ndobva mapurisa azivati taakuvaregedza asi chidhimidzai mafuta mamadhura uye musatiisa.
Saka mapurisa akanga achiti nhengo dzenyu dzatyora mutemo upi?
Ipapo havana kunge vachipisa vangotiwa hazvibvumidzi kunge vanhu vachinge vachichibetsera vanhu kumuchitransporta vanhu kundavaredzisa kuvhota. Asi havana kudzeketa kuti mutemo wacho unenge unoramidza izvozvo ndeupi uye unoramidza tinge tichitora mifananidzo yevanhu vatenge tadesa kuredzisa kuvhota ndeupi. Saka pazongosvika maloya ndova maloya dzinotaura nawo vabva vati aiwa taakuchivaregedza asi ndavachibhilita mafuta avanga vatora evanhu vanga vatransport.
Ndeke kutanga here kusangana nedambudziko rakadai?
Kusi kwekutanga seorganization tichisangana nematedambudziko rekusungwa. Takambosungwa futi muguta reGweru last year mnan Oktobha taviya nevanhu zvichinzi madzura mutemo wecovid. Tikasungwa futi pamutasa last year mnana September zvichinzi zvakare hamubvumidzi kunge muchitakura vanhu vainesa kuvhota nepachivi futi.
Mukuru wesangano reProject Vote 263 vaYangason Matete vange vari parunhare kuBulawayo namutungamiri Nkomo weStudio 7. Dare repamusoro nezuro rakapa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kumutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure avo vari kupomerwa mhosva yokuponda. Asi nezuro kwakare rimwe dare rakatongawo kuti nengo mbiri dzeparamende dzebato reCitizens Coalition for Change vaJob Sikala navaGodfrey Stole vacharamba vari mujeri vakamirira kuti chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba chinzwikwe. Advocate Crispin Machingura, avo vanoshanda vari kuSouth Africa, vanoshora zviri kuitwa nematare vachiti chinhu chokutanga ndechokuti mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti munhu atongwe achibva kumba kwake ikodzero yevanhu vose munyika nokuti apa munhu anenge asati abatwa nemhosva.
Hazvino zvazvinobatsira kuti munhu asina kubatwa nemhosva anga achigara mujeri 7 days, 14 days, whatever, kuti madays mangani, iye asina mhosva. Batwa nemhosva, tongwa wozovhariwa. Nerimwe divi futi unofanira kutarisa kuti tine vamwe vanhu vakapara mhosva dzekudya macovid funds, vamwe vane mhosva dzekuexternaliza. Tinogona kukupa maexample, tina Henrietta Rushwa, vanhu vakaenda vakanopiwa bail. Munonditaurira here kuti pari zvino izvi patikagara panapa ava vaviri ava ndivo vazotanga kupara mhosva ine uremu hwakanyanya kwazvo? Pandiri ini nemaziso mangu, munhu anokonzera kuti goridhi kana kuti ikonomi yezimbabwe inge ichidzokera kumashure andobara mhosva yakaoma pamusana pekuti takwatiri kuita kuno zimbabwe yakatarisana neinflation yakakurisa kupfuura nyika dzakawanda. Saka ukatarisa zvese izvi pazvo zvazvo ukazviisa pamwe chete, unoona kuti nyika dzose dzepasi rine dzinoramba dzine rushoro kwatiri nokuti tiri kutadza kuzvisimudzira pachezvo.
Matauranu inyaya yekuti Zimbabwe iri sure zvikuru kwedzimwe nyika munyaya dzezvekushandisa mitemo, mungapa muenzani zvere apa?
Wakatarisa for example munyaya dzematongerwo enyika zvinoitika muSouth Africa for example, wakatarisa vanonzi vaJudas vanogara vachinzi vaisa mastatements anoita kuti kuve nemhirizhonga kunze, but hausati wambonzwa kana kakamwe chete kanonzi vatambura kuti vawane bail. Vanochajwa, vopiwa mapepa avo, vari kumba, vozouya kukoti kuzotongwa. Pane principle yemutemo yatinoti presumption of innocence, neyechipiri inoti hapana munhu anofanirwa kupiwa mutongo asina kubatwa nemhosva. Izvozvo hatisi kuzvikudza muZimbabwe, hatisi kuzvipa value yakakwana yekuti tese tinoti kana tasvika tobva tati ndinogona kukupa maexamples akawanda, ndinogona kukupa vazuma, ndinogona kukupa vanhu vese vavanozoenda kucourt vapiwa mukana wekuti vange vatongwe vachibva kumba kwavo nokuti havana kubatwa nemhosva. Ngatikudzei iwoyo mutemo wekuti vanhu vange vari vanopresumwa innocent kusvika vabatwa nemhosva. Izvozvo ngatizvigadzirisei nekuti tinokwanisa kutraina mamagistrates kuti ndiyo purpose yeconstitution yedu, ndiyo purpose yesection yebail, ndiyo purpose yekuti tikwanise tese kuti tikudze mutemo, tione value yemutemo wedu wemuZimbabwe.
Muone here sekuti hurumende inopindira munyaya dzemumakoti dzomatare?
Kupindira kwehurumende munyaya dzematare kwakagara kuripo. Ndinogona kupa muenzaniso wekudai soko. Mumutemo weZimbabwe unoti kana wapiwa bail kumagistrates court and the state hurumende isina kugutsikana ichida kuapila decision iyoyo, munhu apiwa bail acharamba ari mukati muchizarira kusvika 7 days dzapfuura. Mutemo usingawaniki pasi rose. Mutemo unofanirwa kunge uchipromota independence yevanhu kuti unge uri panze kusvika nguva yaunenge wabatwa nemhosva. Iwoyo mutemo unotoratidza pachezvawo kuti ndiwo unopa atizirwa nehurumende zvakanyanya, ndiwo unopa vamagistrates kuti ziri nani zvangu ndingoti nevarambe zvavo vari mukati kana vachizopiwa bail vanonopiwa nehigh court. Hazvifaniri kunge zvichidaro. Zvinofanira kunge zvichitoti a first point of entry ndo paunopiwa bail wobva waendapo. Nguva yacho yatinotora zvakare kuti munhu ange ari pambiri petari achiapply for pay yakarebesa ngazvive 48 hours ngakunge application yo yanzwikwa zvemapostponements next day kusvika 7 days dzapfuura chinenge zvichibva kupi kana yanzi agent application inofanira kuitwa nekukurumbidza ngaive mumaparameters anoratidza kuti yaitwa nekukurumbidza izvozvo ndo zvinoratidza kuti ruoko rwehurumende rwari kuramba rwakabata pamakotsi especially atinoti malower courts akaita semamagistrates court nemasmall claims court nezvimwe zvakadaro pari kuratidza kuti ruoko rwehurumende rwakasimba chaizvo ikoko
avo vange vari advocate Crispin Machingura vanoshanda vari kusouth africa vari parunhare kusouth africa nestudio 7 gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanogara vachiudza studio 7 kuti mitemo yenyika haitarisi kuti munhu anobva mumba ipi Mutungamiri wesangano reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, Amai Maiwepi GT, vapembedza varimi vekunkai mumatebeleland avo vakabatana mukubatsira mhuri yokwampofu iyo yakarasikirwa nemombe dzinosvika makumi maviri neimwe mushure mekukanganisa kushandisa mishonga yesora yemombe izvo zvakakonzera kufa kwemombe dzavo. Varimi vakanzwa nezvedambudziko iri vakabatana mukubatsira umwe wavo nezuro mhuri yokwampofu yakapihwa matsiru anosvika gumi nematatu nebhuru uye dzimwe ngombe dziri kutarisirwa nhasi Evans Zininga weStudio 7 ataurana amai GT nezvenyaya iyi
imwe mhuri yekungai yakarasikirwa nemombe makumi maviri neimwe apo vakashandisa mushonga unouraya vachifunga kuti vaishandisa mushonga unorapa mombe dzavo. Irombo rakanaka zvikuru kuti mhuri iyi haina kupindwa nemweya wetsvina wokufunga kuzviuraya kana kufa nestress, nokuti mombe ndiwo upfumi unokosha pamusha. Mombe imwe zvayo ikarwara kana kufa, murima anoshushikana zvikuru.
Amai GT, tinoziva munotungamirira masangano akawanda evarimi kubatanidzwa kwavo. Mashoko amungapewo kuvarimi venyu vakabatsira mhuri yekwampofu ndeyekuti kudii
ndinopa kutenda kukuru kune vakarangarira mhuri iyi vakavapa dzimwe mombe zvekare vashoma zvikuru vanorangarira vamwe kana vachinge vawirwa nedambudziko
totarisawo kuti amai matambudziko akawirwa nemhuri yekwampofu aya rimwe zuva anogona kuwirawo vamwe varimi vari kwakapararira nenyika toziva kumatebeleland ndoo kumuzinda wekupfuyiwa kwemombe munyika mashoko enyu kuvarimi venyu kuti vabatsirikane ndeyekuti kudii
kurudziro yangu kuvarimi ndeyokuti tine nyanzvi dzirimo munharaunda dzedu dzinosanganisira veveterinary officers vana vedu vakabva muzvikoro zvokurima kana vanotungamirira masangano evarimi vane ruzivo rwakanyanya vanotibatsira pakurima mbesa zvipfuyo kana kurapa vatinokwanisa kutaura navo kuti vatibatsire kunyanya kana tisina ruzivo rwakakwana pakurapa kana kudzivirira zvirwere pamhuka dzedu tinofanirwa kudzidziswa machengetero anoitwa mishonga yatinoshandisa kuti yemombe inogara payo yoga yefodya payo uye zvimwe zvirimwa mishonga yacho payo yoga panewo zvirongwa zvakafanana neglobal gap certification zvatinodzidza savarimi zvinotidzidzisawo mabatiro mashandisiro machengetero emishonga yatinoshandisa kuti tisaita njodzi kuvanhu kumhuka uye zvirimwa zvedu
avo vange vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai Maiwepi GT vachitaura parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi MuSouth Africa nezuro Ishe Fortune Charumbira vakasarudzwa kuva mutungamiri wedare repan African Parliament. Vacharumbira vakawana rutsigiro rwenyika dzekuchamhembe kweAfrica uye vave munhu wekutanga mudunhu reSADC kutora chigaro ichi. Asi vamwe vanopikisa nenyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vanoshora vacharumbira nekubuda kwavo pachena vachitsigira bato rezanupf zvakapa kuti vaendeswe kumatare vachipomerwa mhosva yekutyora bumbiro remutemo risingabvumidze madzishe kutora divi munyaya dzezvematongero enyika. MuNewsday, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti havasisiri munhu akasununguka, vachiti havakwanisi kusangana-sangana nevanhu vachifara pavanoda. Vanoti nguva dzose vanogara vakakombewa nevanovachengeta vanopfuura zana. VaMnangagwa vanoti havachafambi-fambi vachitwasamura makumbo uye havagoni kushandisa makadhi ekubhanga kana kuti swipe kuti vatore mari yavo mubhanga. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Pastudio 7 mamukasei anatononoka wande anajonga kandimiri indinoitwa amai Terence ndiri paJohannesburg. Ndiri mumwe wemadzimai akurwadziwa nekufa kwamaBlessing Ali. Zviri kutibata, zviri kutirwadza. Hameno kuti tinoita seiko? Tinouya here kuzovhota vakomana kuZimbabwe? Kwakomana, Zimbabwe yamira mazino, Zimbabwe yamira mazino, yakutyisa. Asi ndinoramba ndichitaura kune vese vanokurudzira chamisa, handei tinovhota, handei tinoisa X kana CCC ipapapo. Da kuti nyika inake, da kuti nyika igadziriswe, hutongi huitwe hutongi hwejekerere. Ndo zvatiri kuda gore ratiri kubata 2023. Tinenge tiriko, tiri kuvhota.
Makadiwa wande, vawande. Ndimunotipanya nhau dzakanaka dzepastudio 7. Asi chatiri kutaura panapa ndechekuti amugwadi ngavataure zvavanoziva, uye zvino namagwaza ngavazive zvavanotaura. Isi tiri kuona zviri pagiraundi, noti zvavo zvavanotaura zvokuti vanoswera rumuhofisi kuuraiwa kwamuno Blessing ari kuri kurwadza isu tose maZimbabwe. Uyezve vanhu vakabata Blessing pamwiri wavo vachapera nengozi. Ngozi ngaisumuke yaBlessing ibate vanhu vese. Uyezve imbavha anamugwadi ivava naivanandigana mahwaza imbavha dzavanhu. Saka isusu tiri kutaura kuti izvo kamu 2023 tichavarova saizi yakanaka, nokuti ivo ava havasi kuziva kwavari kubva nekwari kuenda. 2008 vakarova vanhu vachidimura maoko shotsilivhi nechichi, but isusu tiri kuzviona zvese zviri kuitika pagiraundi. Ndinotenda.
Ngatirambei takabatirira pachimuti papa patriple C. Ngatiendei naye mukomana tinomusiya muofisi. Hatimbodi zvokuswera tichinyengedzwa nevanhu vezanupf 42 years vanhu vachingonyeperwa. Inini hangu ndinoda hangu kutipindira uyo mukomana uyu achitaura kuti vanhu vanotukirei mugwadi. Mugwadi haasi kumbotukwa. Mugwadi ari kuda kuonesiwa kuti ngaazive zvaari kutaura, nokuti mashoko anotaura namugwadi mashoko anorwadza. Hadzvanzi teerera unzwe mashoko anotaura namugwadi okuti izvo anoti moBlessing yanga iri pfambi. Pafunge iwewe iri hadzvanzi yako iri kutaurwa izvozvo kuti yanga iri pfambi ndosaka akaurawa. Hongu, kana munhu chero akaita iye upenyu hwake tinoziva sei kuti anorarama sei, hama dzake dziri kurarama sei, iwo ndounotongera munhu here? Ungacheka cheka munhu chero yanga iri pfambi, ndo zvainofanirwa kuitwa here? Mugwadi haana mashoko akanaka. Mugwadi unoda kuoneswa. Mugwadi anoda kudzidziswa kuti asataura zvaasingazivi.
Ini handivoni sokuti zvaitwa navamutuli zvingabatsira nyika, nokuti Zimbabwe yose hapana panombodiwa RTGS. Ini ndiri murimi wedonje, asi kana vakatikandira RTGS poga poga patinosvika patino petinenge tichida kutenga mari iyoyo vanoireta vakatarisa dhora rokuamerica saka zvichireva kuti mari iyi haisi kushanda inongoshanda ndeyekuamerica nokuti zvinhu zvese zvinotevera mutengo wedhora rokuamerica saka yavo iyi hamene kuti kwainoshanda ndepi chero ukasvika pagaraji redhiziri chaiko havaidi hamene kuti iyei mari vanoda kuti ishande kupi haitengi dhiziri haitengi peturo haida painodikamwa
pastudio 7 apo makadiko ndinokumbira kubvunza kuti nhaye mutumunyuve chizvarwa chemuzimbabwe here nekuti kana ndichitarisawo anoita sekuti iye kutambura kuri kuita vana vezimbabwe iye haasi kuona asi mutumunyuve dai anga ari umwe munhu anditi akumbirewo chenjeri kuna mwari vamuonesewo zvimwe zvinhu oroshamwari dzake nyaya dzinenge dzamuonesawo abva paari anzwirewo vamuwano tsitsi shuwa shuwa ticha anokundwa nasecurity guard vatiye kuti ave profesa handiti zvakabva kuna ticha handizvoere equality people ari muzimbabwe zvakabva kuna ticha ndodzoka kumaticha acho futi dzimwe nguva imi maticha ndimi munoregererana vamwe pavanoramba kunodzidzisa umwe muri kuenda saka tichapedzisira tisingachakunzwirei tsitsi taungoti hai chiro zvazvaita nyimwai mari dzacho bcause maticha vacho imi hamuno kwenyu futi taise vanhu vakuru
pastudio 7 ndinokwazisai vashamarari mose nomufaro nenyuzi dzamunotipa dzinotivhura kuti tione zvakavanzika regai nditsiure murume ari kuti hanzi kwai kune vanhu vari kutuka tafadzwa mugwadi Biden vari vabiden vari kuvesa moto vari kuzvivesera moto parussia wava kuona kuvesa moto kwavabiden parussia saka ko izvi zvinoitwa namugwadi hauzvioni kuti mugwadi ari kuprovhoka vanhu mugwadi ari kubvisa vanhu munzira achida kupa vanhu njere dzake iye iwo hauzvioni zvose izvozvo varume mirai pamakamira regai vakamira pavakamira timbirewo patakamira asi ndinoramba futi zvenichidzoka panai iye futi tafadzwa mugwadi 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 uchashaya pokuviga chero musoro ndatenda hangu ndini general Timnet Pretoria.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazu enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika kanonakidza zvikuru kanabva kuna Prince Nikombanga neRockerfield Jazz Sweet Mother sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano rezimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions riri kushamiswa kunzwa hurumende ichiti iri kuenderera mberi nokuwedzera vashandi vayo mari nezvikamuzana kubva muzana pasati pava nechibvumirano nevashandi sangano reproject vote 263 rinoti nhengo dzaro dziri kushungurudzwa pavanenge vachibatsira kunyoresa vechidiki kuti vakwanise kuvhota rimwe gweta rinoshora nzira dzinoshandiswa mukupa vanhu mukana wokubisa mari yechibatiso tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka